manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera ndira 21 2017 makateerera kuStudio 7 nepenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hatiri kurwisa avava. Vari complicated. Vazhinji vedu tiri kunyengedzwa nekuti vari kurwisana nekuti tiri kufunga kuti Twitter yaJonathan Moyo ne George Charambas naTaniwo Manheru article a true reflection of the state of ZANU-PF.
Vabiti vanoti vanopikisa havafaniri kunyengerwa nekunetsana kunenge kuri kuitika muZANU-PF.
Kura kuuya kwaita hongu munhu wese anoida zvake kuti tirime tiwane kurarama nezvimwe zvakadaro asi yaakutongera mamwe matambudziko atatina kutarisana nawo uyezve inotaridza pachazvo zviri kutaridza kuti guta reHarare harisi kukwanisa kumaneja situation iri kukonzerwa nekuwanda kwaita mvura.
Vagari vemuHarare vanoti mafashamu emvura ari kukonzera kusagadzikana mukati meguta uye vave kutyira kupararira kwezvirwere. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party kana kuti PDP vatendai biti vanoti vanopikisa vanofanira kubatana sarudzo dza 2018 dzisati dzaitwa uye vativo vanopikisa ava havafaniri kunyengerwa nekunetsana kuri muZANU-PF pakati pevanozviti Generation 40 nevanozviti Team Lacoste. Vabiti vati munguva yesarudzo ZANU-PF inoita chirwirangwe. Ngatinzwei hurukuro yataita navo nenyaya yekubatana.
Chinangwa chedu ndechekuti mapoka ese emuZimbabwe abatane aforme inonzi Grand Coalition. Because vatiri kurwisa avava vari complicated. Vazhinji vedu tiri kunyengedzwa nekuti vari kurwisana nekuti tiri kufunga kuti Twitter yaJonathan Moyo ne George Charambas naTaniwo Manheru article a true reflection of the state of ZANU-PF. And this robot because ZANU-PF depend on the state and the strongest institutions in Zimbabwe right now, my CIO, the army, Nema Purisa, those are the most well-funded. Every budget gives a disproportionate amount of resources to the army, to the CIO. Hakuna hondo, so hondo ya masoja, hondo ya chiwenga, hondo ya zimonti, hondo ya perensiri, hi hondo, yoku make sure kuti democracy ya subvetwa. So we cannot afford now to cut, selectively and electively choose who is opposition and not opposition. So it's true as PDP behind the scenes, we've been talking to a lot of people to ensure that we create this grand coalition. But not only that, we have to be smart through Udama reforms. We can't continue doing what I did the last 16 years, Zema Rari Nima meeting, because that has failed to go us nowhere. We have to demand my reforms. Muna mai vada kutenga biometric voters roll. But I can tell you that pasi na time ye bado biometric voters roll. So that biometric voters roll is going to be used to be a vehicle yekuba.
Asi muri kuona here paine kunzwisisa kwekuti vanopikisa vanofanira kubatana.
Kuzvichanetsa because vamwe vedu tine humbi mindoga. Vamwe vedu tinotofunga kuti akutotonga kudhara and the election is a formality. Vamwe vedu futi tindiri obsessed ne politics ze quantity. We think we are bigger than others. So those are the three factors. Vamwe vedu futi tine entitlement. Tinotofunga kuti tisana mozisa. So those zvandiri kuona zvichaita kuti vanhu tisabatane. Chiri kudiwa apa kuzvininipisa.
Avo vanga vari mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party vatendai biti vari parunare muHarare.
Hey,
Makatirira kunefenyuro yevanhu ye Studio 7.
Tiri kutepenyura tiri mu Washington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Sachigaro wesangano revagari vemuHarare Combined Harare Residents Association vasimbarashe moyo vanoti zviri pachena kuti pange pasina kugadzirira kunaya kwemvura zvopa kuti dzimba dzakawanda dzipinde mvura muguta reHarare. Kanzuru yeHarare inoti kupindira zvakanyanya mashandiro ayo kwegurukota rinoona nezvematunhu kuri kuita kuti itadze kuita basa nemazvo. Mukuzeya nyaya iyi tabata vamoyo.
Sezvatiri kungoona tese gore rinotaita mvura yakawandisa kudarika yatinombosuwana mamwe makore, saka zvazvinoreva ndezvekuti zvinhu hazvichafambi zvakanaka. Mvura yachona yawandisa zvekuti muguta jamujama totofamba nekuda kwekuti drainage system yedu haina kunyatsogadzirwa zvakanaka. Vecity of Harare havasi kuita basa ravanofanira kunge vachiita kana kuti ravaifanira kunge vachiita mvura isati yauya. Taakuona kuti mvura iyi yakungoungana tesetese zvichizokonzera zvinhu zvatiri kutaura nezvazvo zvakafanana nezvana kuparira kwezvirwere zvakaita sematyphoid zvatiri kutaura nezvazvo kunzvimbo dzakaita sanambare nedzimwe dzakadaro. Saka ndingangoti mvura kuuya kwayaita hongu munhu wese anoida zvake kuti tirime tiwane kurarama nezvimwe zvakadaro, asi yaakukonzera mamwe matambudziko atatisina kutarisana nawo. Uyezve inotaridza pachazvo zviri kutaridza kuti guta reHarare harisi kukwanisa kumaneja situation iri kukonzerwa nekuwanda kwaita mvura.
Asika iyo kanzuru inotiwo vagari vanenge vari kurasirawo marara imo magoronga imomo zvinozoita kuti mvura ipinde mugwagwa kana mudzimba.
Nyaya yemarara tinopanzwisisa. Isusu tinotokurudzira nawo sevagari kuti ngatiwanike tichichengetedza marara, asi handifungiso kuti ndiyo nyaya hombe. Nyaya hombe inobva panyaya yekuti basa harisi kuita nemazvo neveguta reHarare. Ndoda kukupa muenzaniso wezvakaitika kuMbare. Kwakavakwa musika wekuti vanhu vatengesere wakavakirwa pamusoro drainage system inofanira kunge ichiita kuti mvura ifambe zvakanaka. Pane sezitesheni inozvitota uri padhuze nepane inonzi Mbare Bazazi, yakavakwa futi zvepamusoro drainage system. Saka hatingarambi tichingotaura kuti kwanzi inyaya yevanotengesa kana kuti mavendors vari kurasira marara pese pese. Aiwa, hazvisiri izvo. Zvimwe zvinotoriwo nenyaya yakanyanya yeplanning iri kukanganiswa neCity of Harare nekuda kwecorruption.
Avo vanga vari sachigaro wesangano reCombined Harare Residents Association vasimba rashe moyo vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa zvemabhizimisi nenyaya dzezveupfumi, nhasi tine hurukuro nemukuru wesangano reInternational Cross Border Associations vaDennis Juru, avo vanoti nyaya yekusamira zvakanaka kweupfumi iri kupa kuti vanhu vakawanda vave nhengo dzesangano ravo vachiita mabasa ekutengesa zvinhu. Ngatinzwe hurukuro yataita navo.
Vanhu vakapfachukira zvinotyisa zvikurusa. Kutambura kwevanhu ndokunokonzera kuti vanhu vagumisire zama kuti tingaita sei zvinhu zvinoita kuti zvinhu zvedu zvifambe. Kushungurudzwa kuri kuitwa vanhu pamabhodha ndokuvakonzeresa kuti zvisvike pachidanho ichocho. Saka vanhu vakapfachukira zvakanyanyisa chaizvo vari kuuya vachirejista musangano redu. Plus takatata rione kuti vanhu vari kuda kuzenge vachivhota musangano redu. Saka vanhu vazhinji havanenge vachikurudzirawo vatsigiri vavo kuti vange vachiuya kuzo kuti vagozowanikwawo vachivhotawo muzvinzvimbo zvesangano redu.
Saka mungati mune nhengo ngani kusvika pari zvino?
Nhengo dzatinadze zvinoizvi dzinotipfuure 100,000 dziri dzekuzimbabwe.
Munhu anenge achida kuita nhengo yesangano renyu anoita sei?
Munhu anenge achida kuita nhengo yesangano redu tine maagent ari kurejista vanhu pari zvino. Paroadport varipo vari kurejista vanoonekwa vanenge vakapfeka hembe dzakanzi ICT. Pane mafomu anofiriwa, ukaendawo kuBulawayo pane nzvimbo dzakasiyana siyana variko zvekare. Koitawo kumiganhu yenyika vari kuwanikwa variko, muMessina variko, totarisa nzvimbo dzakaita sareke Johannesburg unovawana varipo, paPark Station, paPowerhouse varipo, uye paNewtown varipo. Kumaofisi edu kwavagara vanhu vajaira kuziva kuti tino wanika vanhu vakwanisa kuenda vachinorejesta kuvhota zvekare ikoko.
Tichitarisawo zvamunobatsira nazvo nhengo dzenyu, chii chinobatsira munhu akauya kuzojoina iro sangano renyu?
Kana munhu achinge ave nhengo yedu, tinovabatsira zvikurusa, kunyanya tinovazivisa mamiriro anenge akaita mumugwagwa. Kunyanya nguva inei kuri kuwanikwa kuchiwanikwa kuchiitwa maroadblock asiri pamutemo, maroadblocks ekunyepa. Saka tinovazivisa kuti pane maroadblocks ekunyepa panzvimbo yakati neyakati, ari pamutemo ndeyakati akati, sekuti tinotaura nemapurisa tichibvunza kuti maroadblock ari pamutemo ndeapi. Uye tinovazivisa zvimwe zvezvinhu zvinenge zvichirambidzwa kuti kana kune chinhu chisiri kubvumirwa kuti vange vachiuya nacho, tinovaudza kuti vasauye nezvinhu izvozvo. Uye zvakare tiri nhengo dzedu tinodziviga tega, tinoviga nhengo dzedu tega, uye tinobatsira nemari kana nhengo yedu ichinge yashayika. Koti pane vanotambudzwa neimmigration, unowanikwa kunyanya kusouth african side kana vachienda kusouth africa. Dzimwe nguva vanonzi une chidhindo chefeki mupasipoti mako apa, mubereki anenge asingatomboziva kuti chidhindo chefeki chinowanika kupi. Saka unowanikwa vachishungurudzwa nekuda kwokuti vashandi veimmigration vanenge vachida chioko muhomwe.
Tichitarisawo panyaya dzekukurudzira upfumi hwenyika, mungati muri kubatsira zvakaita sei?
Tiri kubatsira zvikurusa, sekuti izvezvi hakuna munhu ari kuda kunge achiuchika mari yake munyika yeZimbabwe. Nyika yeZimbabwe yakutongoda vana veZimbabwe kuti vange vachitozvishandira, kunyanya ivo vari kushanda vari mubandiko iroro remabhizimusi madiki waya, kuhodha nekutengesa. Sekuti kurima zvikara hakuchavimbika, taane makore akawanda zvikuru, tisina kuwanda putuso mukurima. Makambani makuru ari kuvhara, kunyanya tatasara nesarudzo kudai. Saka ivo vari kuita cross border ava ndo zvatoo zvikuru. Hapana mushonga ti hauna chekuita necross border muZimbabwe, sekuti zvinhu zvizhinji totongoti 95% yezvinhu zvinowanikwa kuZimbabwe zvinenge zvabva kunze kwenyika. Saka upfumi hwenyika totongoti tisi takaubata pari zvino.
Mubvunzo wekupedzisira, ko mutemo wakadzikwa nehurumende wekuti musapinze zvimwe zvinhu westatutory instrument 64 uri kukanganisa iwe?
Hongu uri kukanganisa zvikuru, sasi kuti vanhu havachisiri kukwanisa kuenda nezvinhu zvese zvavaisiina nazvo, kunyanya mibhedha pamwe chete nemawardrobes. Zvinove ndo zvinhu zvazvine mukurumbira kuenda nazvo kuZimbabwe zvakanyanyisisa. Asi zvisine hazvo, takataura nehurumende uye tiri kunyorera vanhu matsamba kuti vange vachienda kuno gadzirisa maresonance nekuti vange vachitanga zvakare kutenga nekutotengesa zvinhu zvavo kuve zvakaita semibhedha nemawardrobe kubva kunze kwenyika.
Avo vanga vari mukuru wesangano reInternational Cross Border Associations vaDennis Churu vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotaura nevari kumamisha kana varimi, nhasi tine hurukuro nakanzura weZANU-PF vaJoseph Kadya Musuma vekuward 2 Kunyanga North, avo vari kupomerwa mhosva yekutora chibage cheimwe nhengo yemDCT vaHebert Katanga vachipasa chigaro weZANU-PF mudunhu iri vaWilson Sauro. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Ndiani anogovera chibage?
Tambo kusainira chibage chaiya chete handipi vanhu chibage.
Saka mungati Saka mungati udze Aiwa, ini ndiri mutori wenhau, ndanga chida ngobvunza kuti saka wofamba sei pakugovera chibage? Aiwa ka, ini ndati ndikubvunze idivi renyu. Saka mungati udze kuti urongwa hwacho hunofamba sei? Inyaya yekunyepa iyi?
Vamutisi vashinza here shamwari? Vanhu vamamutisi vari kutamba navo vashinza munyika Gabriel amulanze vashinza munyika yababa hana nguva yekuti ndokutaurira kuti chii ndiro pachibagere.
Saka kanzura anozoita basa rei apa naye kanzura?
Ndangabvunzewo, haikona kubvunza inini, handipi chibagere.
Kocha murukunzi makatora chava itai katanganda. Anga asingafaniri kupiwa here?
Ala juma dea juma dea meza hebeti ala juma dea la wali enda murungo tibiri mwere zizalati kundaya kusosha ofeo.
Saka imi murungo itazu nenge zanzi muite ne sosha ofe.
Nye wane oka ndo sosha ofe wala maika kambina gira andipi juma deba leo zoya kato upa. Ini nikandu kungo na kwaru kupa yere andipi juma ni juma deba.
Ae wapanzi kwisi sika mkomo wangu.
Nye wabunza yu nisila liko. Iwo kutende bisi mwereko bunza yu nisila basa ase mnuma bisi yu kutika.
Ae wakazi ilo uti mlaka kubunza idi vire nyu moti awe bato. Kana zitare nyura taurwa wakati sida kutuwa divire nyu.
Ndati wane ya shiparega. Shimu wana kana uchika gara. Wani hiki wane ya shiparega. Enda ufunze kuyango. Ndilo kwa shima gire chino na kufini.
Saka apana.
Ndilo kwa mtisa muna kwa kule ya maningi. Kwa mati nyika isha inda na zeyo.
Kosa murugu nzimaka taurwa kumapurisa icho kwa diere.
Kapurisa alata wa mapurisa le. Icho ina kubwa funze kaparu wangu. Kapariko inga na mkanda wangu. Kwa hivyo 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 hivyo
hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo Vakajika musuma. Chibage chineke chiriche urumende ka achisiche batu ichi.
Ndeche urumende kaka wane upaweka. Urumende wane ashipaka. Wana maisha kanchina gira ni wane timu. Wabunze kutinaka boka chibageri. Inda mchila ukangalisa wane. Ndiye ndi waniko uni funda jose. Urenga aniwe.
Ndonzi blessing Zulu.
Ushaka uni funda si ndo kumata kako kanikulana wakako uza jose yo.
Ae wa ininda angoti nyaya inu fana kwenza. Nisikwa zitare nyuka na rapinzi kwa mda rilo tokufone raiti chikubunza ye.
Ndiri mzali kwe fanda ndi mkibali vila kantala semanga manga mazinda ndaka jibula ndiri wale wala ufisi wa mkiri ndiri wale 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 jika la kubini
ae waka muzo ndi chikisi zireka kanzura nda kufunza yesu waka naka semtori we nao
akuba lamba zangu ya njia ni akuba lamba zangu
nda ati ndriptori we nao ushu
anaba sana utu untore nao akuba lamba zangu ndia uletawa lao zangu ere
anditi kana muri kanzura we wanu ndofada kuita namba zenyu
ukundipo ukundita ya zamanyepo niwa shima gerini.
Ae wakana musine inezo wakaitika munoti hamune inazo.
Vunda kusosha ofe ya kutuwa nifasa ishibageta wakala vunda inini nifasa ishibagere. Inda kilo galakala wani wiki chaka chengeti wakushika wale
wani. Ae watinote inda zukuru waka jikamu suma.
Akala fota wa usina basa wa shinza na ulipa duzeka. Na iku gazira saizi we.
Zunore we Jesus.
Akantala kumobo neko. Urukusango kwa shirbobo neko lima. Muni maa mtisi.
Saka muna kaku vunza ya mvunza mune maa kumuroa. Saka munuruwa wanu ya MDC? Apana makumreza anuruwa wanu ya kutuwa hiru ya wanu yese.
Avo vanga wari kanzura we Zanu PF va Joseph Kajiga Musuma weku Ward 2 Kunyanga North. Vanga wachitaura vari parunare Kunyanga North kwa kare. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu wedu our lives.
Tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu wedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndine wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvekunaya kuri kuita mvura iyo inonzi nevamwe yanaya zvisati zvaonekwa. Kubva nyika yawana kuzvitonga kuzere mukuzi ane zvenyai tabata sekuru Prince Mutandi Sibanda vanove munyori anona nezvedzidzo muboka rezinata. Sekuru Sibanda takambotaura navo gore rapera vachinge vabva kuita wawa wekukumbira mvura. Saka nhasi tati tidzoke kwavari tinzwe kuti aiwa zvikumbiro zvavo zvakatambirwa here tichinzwa kuti mvura iri kunaya yakawanda zvikuru. Tinogamuchira iri pastudio 7 Sekuru Sibanda.
Magadi zvenyu vatereri.
Aiwa vatereri vari nani Sekuru Sibanda. Tiri kuona kuti munyika umu maita mvura iri kunaya yakawanda zvikuru zvisati zvaitika kwenguva yakareba. Imi muchitaurawo kudivi rechivanhu munotii nekuwanda kwaita mvura yanaya?
Isusu nekuwanda kwaita mvura tinotarisa kuti musika atipindura. Inoti isusu Mwari wedu ndi musika vanhu. Saka tinoona kuti kana mukwerera yataiita tasvika pakuti tapindurwa. zvekuti iko zvino kana tichitarisa zvedu zvinotaridza maguta nekuti mvura ndo yatinoziva huru upenyu zvanga zvisingasiitike zvese makore esaya atabva esaya kasi segore rino ra2017 raratidza kuve gore ratati midzimu yedu yatipindura musika vanhu atipindura saka tinotarisira maguta.
Vamwe vari kuchema kuti mvura yatowandisa iyi nokuti yaparadza midziyo zvivakwa nembeu dzacho dzinofanira kunge dzichipa vanhu maguta.
Izvi tingati hazvo mukuparara kuri kuitawo zvimwe zvinhu zvinhu zvekuti zvinowanikwa zvazvo kune dzimwe nzvimbo dzakadzikira hongu kuri kuita mafashama kasi tichiona zvedu munyika medu kwese kutingati mativi mana ese anaya mvura zvinova zvinhu zviri kutifadza hongu idzi dzimwe tsaona dzatosangana nadzo pokuto vanhu vanga vasina kunge vakazvijaira vamwe vari kuti vari kurosa nzizi dzakazara vari kuyeredzwa mvura dziri kupinda mumba ikoko mutoko mukosi uko izvozvi dhemu riri kune vanhu vari kutakurwa nemahelikopta izvozvi vachitobviswa ikoko saka madhamu azara zvinova zvanga zvisingasiitike zvanga zvava nenguva refu saka dzimwe njodzi idzodzo dziri kuwanika kune vamwe vari kurohwa tikati vemheni hadzisi mheni dzechivanhu aiwa idzi ndedzamwari dzamusika dzekuti dzimwe nguva vanhu havasi kuziva mafambiro ekuti anonomira pane mutiuno ukaenda pasi pemuti paya waakunomira paya manje muti iwoyo unobatana nemheni uyauya tinotokumbirisa zvisereki kuti vanhu kana iri nguva ino yemvura hatidi kuti vanhu vanga vachimira kana pasi pemuti sikurudziro yatinotarisawo isu sevarapi sana chiremba tiri vezinata isu tiri vetsika nemagariro evanhu saka tiri vachengetedzi vetsika vamwe vari kurohwa nemheni zviri kuwanikwa hazvo kasi chikuru chatinotenda ndechekuti zvanga zvisati zvambobvira zvaitika kuno kuzimbabwe kubvira pa1980 mvura iyi yanayai takagumisira kuiwana kare haisi mvura yayanga ichinaya makore esaya saka tiri kutarisa kuti tingave tinotambudzika mune zvimwe zvedu zvese kasi mvura ndo yatinoti upenyu kana tichiona kuti mvura manayiro yairi kuita saka tinoona ari maguta kwatirisa.
Matauro wenyaya yekurohwa nemheni kuri kuitwa vanhu tinonzwa kuti rwendo runo zvinenge zvakatonyanyoti kwirei huwandu hwevanhu vari kurohwa nemheni hwakawanda pachivanhu vanhu vanenge vakutarisira kuti ndaroiwa nanhingi ndanzwi imi sezinata zvii zvamungataurira vanhu pamusoro penyaya iyo.
Idzidzi dzenguva ino yemvura dzechivanhu hadziite saizvozvo idzidzi tingati dziri kurova nguva inei imvura iyi vanhu vanokanganisawo kuti vari kuenda unomira vanomira pamuti wobatambo kana kuti unobata simbi nguva ino yemvura inei dzedu dzechivanhu dzine magadzirirwo adzo adzinoita kazhinji inogona kukurova uri mumba inei kuti kana uri kufamba panze yechivanhu inokutevera ya nekuti yechivanhu ndiye mushonga yasiyana neyamwari yamwari inenge ine hwaro wayo wainenge ichifamba nayo saka ikanosanganidzana newo dzechivanhu dzinotoitwa kugadzirwa tine nzvimbo dzatoziva kwedu kuno kuzimbabwe kunoku shasha dzekugadzira meni vanga vari vamanyika vekuinyanga ndo vaitoti kana wanga wakadena wakaita mhosva aimirira kuti nguva mvura yapainonaya ndopamunodi pamunenge motumirana manje kubvunza kana chikwereti chake.
Aiwa tasvika kumagumo echirongwa chedu tinotenda sekuru onekai zvenyu vateereri.
Aiwa mosara zvakanaka vateereri.
Manga makateerera kuna sekuru Prince Mutandi Siwanda vanhu vemunyori anoona nezvedzidzo musangano reZinata muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mwaka Blessing Zulu.
Aiwa tinotenda Jonga iko zvino tochimbonzwa mumhanzi kambo kanonzi Madam Boss kubva kuna Leonard Karikoga Jakarta.
Cheetah. Rosi Iti pendikiti chakamonera shikoni Chiriku mbanya pende senge njuzu ya mda mnyanza Matambosi tinokutambira ikama uya Matambosi vanimeka Matambosi cash control sweet mother
Ko kambo Madam Boss kubva kuna Leonard Jakata achiridzaona progress chipfumo na Suleiman Chimbetu tavatasvika kumagumo epera regaitimbotarisa misore nau zvakare Mutungamiri webato rinopikisa rePDP vatenda ibiti vanoti vanopikisa havafandiri kunyengedzwa nekunetsana kunenge kuri kuitika muZANU PF uye vanofandira kubatana Vagari vemuHarare vanoti mafashamu emvura ari kukonzerwa nekusagadzirira kweguta reHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzechindebele.
Só com isso, cara.